winter storm yaitika ikabata vana Texas, Oklahoma, Arkansas, yaka disrupt the supply chain vaccine. Saka nomba yanga ichifanira kunge ichibaiwa vanhu kunana Texas nemamwe ma states like vana Oklahoma paita ma delays nokuti ma senders mamwe yanga akavharwa sezvamataura 2000 or so. Saka what that means is panning power to now to catch up when you know in the next coming weeks, but tirikunzwa ne administration yava Biden kuti they are prepared for this kind of eventualities.
Tichitarisawo iyo nhomba tinonzwa kuti ine upenyu hwainofanira kunge ichigara isati yakanganisika. Iko kukanganiswa kwayakaitika kufambiswa kwayo nezvimwe zvese hakukanganiswa here upenyu hwayo?
Pakunzwisisa kwandinoita akanemera mubvunzo wakanaka chose. I think disruption in supply chain haina kunge ya disruptor in terms of mega sure kuti nhomba pairi kuchengeterwa pakakwana, because tinoziva kuti vane ma refrigerated trucks and other things for my contingencies. So from my understanding, it's not like it's going to be wasted just because by the disruption. I think they were still able to maintain kuti inge iri viable kana kuti isatsakatika nenyaya yekuti by the disruption.
Munozoona here vachikwanisa kunge vachibata nguva pakubaya kwavo vanhu nhomba?
Pakunzwisisa kwandinoita administration ya Biden yaiti 100 million shots in 100 days, first 100 days. I think my projections aripo ndeyekuti they should be able to do way above the 100 million shots before the storm. Of course, storm yaita slow things down a little bit, but I think that original target, they should still be able to meet it, particularly as they open up mamwe masenders ekuti vanhu vabaiwe nhomba mumastates akasiyana-siyana. And kana all production ikaramba iri up like they are expecting, and more vaccines kana dzimwe nhomba like vana Johnson and Johnson zvichiva available, it means supply inoramba yakakwira. Saka handinoexpecta kuti 100 million shots in 100 days is going to be achieved. Whether they will be able to do much more than that, it remains to be seen.
Ko panyayo ye mamiriro ekunze, munotarisira here kuti kunze kunenge kwanaka zvekuti vanokwanisa kudzokera mukuita basa ravo sezvamuri kutaura izvi?
Ndinofunga kuti zvinobva nenzvimbo. Kunana Texas, it might take a little bit of time nenyaya yekuti pakadisruptwa water supply and other things, so it might take a couple of weeks for things to be back to normal. Asi ku the rest of the country, you know, it should be as expected, because chando chunhu chatagara tichiziva kuti chinowanda kumamwe maareas emuno muamerica. Saka mapreparations, they have been like that, you know, mindful of the fact that kune nzvimbo dzinotonhora dzichaita chando chakati wandei. Asi I don't think it's gonna be a big factor going forward. Of course, you can never predict kana kugara kuti another big storm like yaitika Texas is also going to be disruptive. I'm hoping that won't be the case.